Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu gunyana 24, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Of course zvinotisikisei kana tichinzwa manhamba akadero tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa neCOVID-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening nokuti zvinotisivyanei.
Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vanodanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika. Izvozvo vaidzinga maMPs macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvo inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo.
MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende.
Kwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vakange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kunzwa manyukunyuku nesuwo varayiridzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
Varayiridzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nezuro nebazi rezveutano ekuti vanhu vasere vakafa neCOVID-19 uye vamwe mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 229 kana kuti zvikamu makumi matanhatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% vana vechikoro. Mumashoko aro bazi rezveutano rakazivisa kuti vana vechikoro makumi maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri kumashonaland East, makumi maviri nevasere kuMidlands, gumi nevana kumanikaland, kuchitiwo makumi mana nevasere kumasvingo. Kudunhu reMatabeleland North vana makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakawanikwa vaine COVID-19 mumwe chete kuBulawayo, kuchizoti makumi masere nevapfumbamwe kumashonaland Central. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kubva pakavhurwa zvakare zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu gore rino kusvika nezuro vana vechikoro chiuru nemazana maviri ane makumi masere nemumwe kana kuti 1281 uye varayiridzi zana nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 131 vakawanikwa vaine COVID-19 nyika yose. Vamujiri vanotiwo huwandu hwevana vari kuwanikwa vaine COVID-19 huzhinji huri muzvikoro zvine vana vanogara pachikoro kana kuti maboarding schools. Vanotiwo havadi kuendeswa kuzvipatara vana ava sezvo vasiri kurwara zvakanyanya. Vamujiri vanotiwo bazi ravo riri kuzivisawo nyika yose pamwe nevabereki vane vana vakawanikwa vaine denda iri kuti vasatya zvavo sezvo pari kutorwa matanho akakodzera ekuchengetedza utano hwevana vane COVID-19.
Bazi reutano nekurerwa kwevana rinoda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zvecovid-19 ivo vari kunzi makesis muzvikoro zvose nyika yose kubva musi wazvavhurwa musi wa30 August 2021. Kubvira musi wa 23 September 2021 kwawanwa kuine 1281 vana kwozoita 131 maticha avo vakatesta positive kucovid-19 nyika yose. Asi izvi huwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri kuitwa mounted neministry vachibatana pamwe chete nebasi reprimary nesecondary education. Ivo vari kushandisa yatingati joint operational plan for the coordinated prevention and management of COVID-19 pandemic kuzvikoro zvose munyika ino.
Saka iwo macases kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadii vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemacases esewayaya macase atingati ari mild asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana watakarasikirwa naye pane zvose zvakaripotwa izvi. Naizvozvo ministry ingangoshuvire kuti izivise vateereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingatashuki zvikoro nenharaunda yakatenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende iri kuinkriza yatikati increase COVID-19 testing of all the suspected cases on site. Ozoita zveisolation nemanagement of all cases at the affected schools. Kukwarandaina all the learners that have been exposed to their schools. Voita yatikati restriction of movement kupinda nekubuda kwe atingati affected learning institution na zvikoro kusvika pasisina macases iwayo. Zvichida izvo kuti even vabereki havasi kubvumidzwa vashanyire vana. And there's a vaccination of eligible population within the schools in the surrounding community zvikuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yeCOVID-19. Asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakangova zvavanga zviine macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa neWHO kuti vaite.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vakaumbwe wegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kunyange hazvo zvichityisa kuti vana vechikoro vari kuwanikwa vaine COVID-19 vakawanda, zvakati siyanei pakati pemunhu anowanikwa aine COVID-19 mushure mekuvhenekwa asi iye asina chaari kunzwa neuyo anowanikwa aine denda iri mushure mekunge arwara.
Of course zvinotityisei kana tichinzwa manhamba akadero tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa necovid-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening, nokuti zvinotisiyanei. Handifungi kuti pane routine screening yatatamboita in the community, any community at large. Saka kana tiri kuita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga neevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara, zvinoti ipei false impression. Asi chatingangokurudzira hurumende ndeyekuti ngatisimbisei matanho okudzivirira COVID-19 muzvikoro. Vakatovhura kare against advice yemateachers union and so forth kuti even pakati pavana vechikoro pasawana unobatwa nechirwere ichi, nokuti panozowana umwe unorwarisa akofa, zvigoita tarnish our image senyika.
Asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine COVID-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo, hazviiti here kuti pave neutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo?
Kana munhu atoera uzwa kunzi une COVID-19 zvinorovesa hana, nyangwe anga asina chaari kunzwa anototanga kunzwa something changa chisipo. Saka zvinorovesa hana dzevabereki, zvinorovesa hana dzevana vechikoro. Saka panofanira kuwanikwa pave nenzira dzokukansela vanhu vacho vanenge vanzwa necovid-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here. Toza vabereki the correct picture, kwete kusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wavo wanzi akabatwa COVID-19 ari kurwara here kana kuti haasi kurwara. Kunzi haaoneki, vabereki vangogara murima, kunzi hakuna visitation kunoko.
Itanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwedenda iro remuzvikoro. Munoona zvese izvo zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete?
Amatanho chaiva vari kutora hapana, kuti vagara vachikundikana even in the normal ordinary community. Zvinhu zvese zvoda mari kai zvino kana vasina mari yavari kuisa panzvimbo tichingonzwa vatichachema chema kuti hakuna sanitizer, hakuna protective equipment, hakuna chimamatana. Vanotaura vanozvagona sei vasingagone zvinhu zviri basic. Inyaya yekungoti vanhu isu pachedu ngatizvidzivirirei, ngatitorei nyaya tiimise maoko edu tozvidzivirira tega. Vana vechikoro ngavazvidzivirire vega, they are on their own, hapana anovabetsera.
Ava vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu kana kuti 4,600. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi maviri nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevana kana kuti 129,134. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 3,008,335. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,157,642. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. MDC Alliance inoti kana mitemo ikatevedzwa sezvairi, hakuna nhengo dzebato rayo dzingadai dzichidzingwa nemamwe mapato kubva mudare reSenate, reHouse of Assembly pamwe nemakanzuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memutongo wakapiwa nedare reHigh Court nezuro kuti nhengo dzeMDC Alliance nanhatu idzo dzaive dzadzingwa kuti dzimirire vanhu nechimwe chikwata chePeople's Democratic Party, PDP, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo, vati nhengo dzavo dzakasarudzwa nevanhu nekudaro panga pasina chikonzero chekuti dzidzingwe.
Nyika ino yeZimbabwe ine dambudziko revanhu vanoenda pamusoro pemitemo. Kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika, izvozvo vaidzinga maMPs, makanzelas evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party, vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvo inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupinikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo, vachiusa state institutions zvakaita semacourts, parliament neministry of local government kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka isusu tonga tichiti hapana munhu aifanira kuti akadzingwa, hapana MP kana kanzela aifanira kuti akatombodzingwa nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vakati vatendai biti vaSettlement Chikwinya vaimirira mbizo, vaWillias Madzimure vekambuzuma, vaSichelisile Mahlangu vaimirira Pumula, varegai Tsunga vemutasa South navakutxatxapulu vaimirira Ngulumane vadzokere kuve nhengo dzedare reHouse of Assembly vachiti PDP yakadzinga vatanhatu ava haisiyo yakapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mumwe wavaive vadzingwa ava vaChikwinya vaudza Studio 7 kuti hakuna chavanonyanyopemberera pamutongo uyu sezvo kasirike kutanga mutongo wekuti vadzokere pazvinzvimbo zvavo asi vachivharidzirwa nevanhu vasingadi kuti vamiririre vavakasarudza.
Hatina chatinonyanyokupembera judgment yavamafusire nekuda kwekuti haisiyo yekutanga yatima MPs eMDC Alliance akange apinda mualliance ari under PDP adzokere kuparliament. Kavake chitatu takambotanga tanzi tidzokere, varukanda vakaapila, tikazonzi tidzokerezve, speaker of parliament akaapila, izvo tanzi tidzokerezve, hameno achaapila. Pakati pavo vanhu vasingadi kuti vamiririri vevanhu vakasarudzwa neruzhinji rweZimbabwe mumaconstituencies avo vadzokere muparliament.
VaChikwinya vatiwo chakavakoshera pari zvino kushanda kuona kuti mutungamiriri wavo vaNelson Chamisa vakunda musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023.
Bira rava mudandare iye zvino nhandare iye zvino rava rokuti mukomana ngaapinde hake mukomana. Kana vachamisa vasina kuenda kustate house, hazvibetseri kuva kansela, hazvibetseri kuva MP. Inongova remekedzo yavanhu vakavhotera mumbizo, vakavhotera kuHarare East, vakavhotera kukambozuma kuti ingonovamiriririrawo tipedzise kuti tigadzirire nyaya yekuti mukomana apinde, vachamisa vapinde mustate house. Ndokuti macouncillors nemaMPs vashande zvakanaka munyika ine mutemo.
Mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati havanei nemutongo wakapiwa nematare nezuro, uye vachiti havanei nezvinoitika kubato rePDP, uye bato ravo ranga risinei nekudzingwa kwevatanhatu ava.
Hatisiri isu takabvisa vabiti muparliament nevamwe vavo, vakabviswa nebato ravo rePDP. So isu hatinei nezvakaitika ikoko.
Munyori muPDP inotungamirwa namai Lucia Mativenga vaBenjamin Rukanda, vanova ivo vakanyora tsamba vakamirira bato ravo rekudzinga nhengo dzeNational Assembly idzi, vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaziviswa nemagweta avo zvakabuda mudare nezuro.
Ya, handina chokutaura at the moment nokuti handina zvandinazvo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 kuti vachatambira here nhengo idzi, mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uye vachazotaura nezvenyaya iyi kana vaverenga mutongo wakapiwa uyu. Muna kubvumbi gore rino, mutongi wedare repamusoro Justice Emmy Tsanga vakapa mutongo wekuti vatanhatu vadzokere kudare sezvo kudzingwa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Asi varukanda vakabva vaisa chikumbiro mudare reHigh Court chekuti mutongo waJustice Tsanga usashandiswa. Mutongo waJustice Mafusire unokomekedza kuti vatanhatu vadzokere mudare reHouse of Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain iri kunyevenutsa mitemo yayo inobata chirwere cheCOVID-19 zvikuru kunyika dzemuAfrica dzinonzi dzine chirwere ichi chakanyanya. Kunyange hazvo South Africa iri kuona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huchidzikira, nyika iyi ichiri panyika dziri kurambidzwa neBritain kuti vanhu vadzo vaishanyire. Izvi zviri kuvhiringa zvikuru upfumi hunowanikwa kubudikidza nekushanya nekushanyirana kwenyika iyi, uye zviri kuvhiringawo veruzhinji vanoda kushanyira hama dzavo kuBritain. Munhu mumwe chete akafa nezuro uye vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara nezuro wakare mushure mekunge mumwe murume arwisa nepfuti chimwe chitoro muTennessee nezuro masikati. Murume uyu akazowanikwa akafa mushure mekuzvipfura ari pachitoro ichi. Muzinda weZimbabwe kuBotswana wakapa makambani emabhazi matanhatu mukana wekuti atange kutakura vanhu pakati peBotswana neZimbabwe, kunyange hazvo mabhodha achakavharwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Hurumende yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza dzinosanganisira Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia pamwe chete neNamibia munandira senzira yakuderedza kupararira kweCOVID-19, izvo zvakaita kuti vemabhazi ava vasare vasina chekuita. Kushaya chekuita uku kwakaita kuti varidzi vemabhazi aya muBotswana vasare vonhonga svosve nemuromo, izvo zvakaita kuti vakumbire muzinda weZimbabwe kuti uvape mvumo yekuti vatange kushanda. Mukuru anoona nezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwezvoupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti varidzi vemabhazi ekwaElephant Transport, G&M Mambi Travel and Tours, JH Zikali Motorways, Madix Logistics and Travel Tours, Sabelo Transport pamwe chete neTP Transport vakapiwa mvumo yekuti vatange kushanda. Kunyange hazvo mabhodha eZimbabwe asati avhurwa, Vachimina vanoti muzinda wavo wakabvumira mabhazi aya kuti atange kufamba senzira yekudzivirira kupinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo. Vanoti varidzi vamabhazi aya vanofanirwa kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende yeZimbabwe mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda recovid
19.
Mukuru weGNM Mambi Travel and Tours vakubonwa mamambi vaudza Studio 7 kuti kambani yavo nedzimwe shanu dzakaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukukumbira mvumo iyi mushure mekuona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvoshaya chekufambisa pakuenda kumusha nekudzokera kuBotswana.
Nyaya yedu yakabva pakuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana izvo zvinoda kubuda nekupinda munyika ino. Saka vaitinetsa siku nesikati vachibvunza kuti tiri kutanga kutakura vanhu rini, izvo zvakaita kuti tiise chikumbiro chedu kumuzinda weZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mumusha weGabane uyo uri pedyo neguta reGaborone muBotswana, Muzvare Sarudzai Furirai, vanoti urongwa uhu chabatsira samare sezvo dambudziko rechekufambisa rangaronetsa zvikuru.
Zvinhu zviri kufadza zvakanyanyisa kuti tizive kuti mabhazi aakutanga kuchifamba kuenda kuZimbabwe. Zvinhu zvazvakationera zvikuru vamwe sesu tisina mota zvanga zvisiri nyore kuti tiende kuZimbabwe. Zvakafanana nekuti taichiti ukafirwa nehama yepedyo tanga tisakwanise kuti unonosvika unobatana nevamwe nenguva zvataisiita mabhazi achifamba. Saka zvazvakationera zvisingatomboiti.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti kuvhurwa kwemabhodha kuchaita kuti vanhu vazhinji varurukirwe neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika izvo vanozotengesa munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League kana kuti PSL vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Varairidzi vezvikwata izvi vanoti vakagadzirira zvakakwana zvekuti vatambi vavo vakatomirira kupinda munhandare zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti gadziriro yavo yasvika pamusoro-soro zvekuti mhuri yese yeDimbare yamirira kutanga kwemitambo iyi.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vange vakagara uyezve vari kutarisira zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kunzwa manyukunyuku. Nesuwo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
PSL yaronga kuti makundano echibuku Super Cup adzoke musi wa29 Gunyana, mitambo yeleague ichitanga musi wa30 Gumiguru. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti panguva yekumiswa kwemitambo vakapa vatambi vavo hurongwa wegadziriro wekutevera zvekuti vamirira mitambo yemakwikwi.
Takapa vatambi vedu programu yekuti vaite vari kudzimba dzavo. Vaona panoda kugadzirisa vodzoka pane vane fresh mind uye vese vakaenda vakakuvarawo dzeke vapore tikwanise kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka.
Blake Rhinos iri mugungano rimwe chete neTenards Manika Diamonds pamwe neCranbourne Bullets makundano echibuku Super Cup. Asi murairidzi weTriangle Taurai Mangwire anoti iye nevatambi vake vari kuda kushandura matambiro avaiita mitambo isati yamiswa nemhaka yechirwere cheCovid-19.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata mukombe makwikwi echibuku. Itarisiro yedu kuti pachaenderera mberi mitambo tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano chemakwikwi iwawa. asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mosho dzatanga tiinadzo.
Anorairidza Cranbourne Bullets Nesbet Saruchera anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero nguva vachikwikwidza zvakasimba. Makundano echibuku Super Cup akamiswa nehurumende muna chikunguru zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19. Asi hurumende kutanga kwemwedzi uno yakabvumidza mitambo yese kuti itambwe mushure mekudzikira kwecovid-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvasarira kwavari ivo varairidzi kugadzira zvikwata zvinokunda.
Asi zvakanaka chose kuti mitambo yenhabvu idzoke. Zvasarira kwatiri sevarairidzi vezvikwata kuti tigadzire zvikwata zvinokwanisa kukombita.
Ndiraya anoti ari kufara zvikuru kuti nguva yekufadza vateveri vavo yadzoka.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanya vanotitsigira.
Chikwata chinotora mukombe weleague chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League chinhano changa chiine FC Platinum gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke anoti ane nziyo dzakawanda dzaari kunyora uye dzaachatsikisa munguva pfupi inotevera. Manyeruke uyo akakokwa neChristian Fellowship International kuTexas muno muAmerica anoti akafara zvikuru kukokwa kuchiitiko ichi. Ngatinzwe hurukuro yaaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Kuchembera unokukura ndakura chose asi nokuda kwokuti ndinozvichengeta ndiri mushoko ramwari uye ndisina zvibata-bata zvakawanda nokungodya idya tunhu chumwe tisingaiti zvakanaka. Ndosaka Mwari vachindichengeta. Nokukudza Mwari zvikuru kubvira kwandakabvira ndichingokudza kubva kuvabereki kusvikira pandiri pano nhasi. Ndakangodzidziswa kuti unofanira kunyara nyika kuti nyika iko kunyarawo. Unofanira kuve norudo kuvanhu kuti vagoitawo rudo kwavo. Zvo ndinofunga kuti ndokuchengetwa kwandiri kuitwa naMwari kuti vanhu vadzidze kuti kukudza hama dzedu dzomunyika muno nedzimwe nyikavo kwatinenge tichikokwa tichienda saizvo tiri kuno kuAmerica zvakanaka izvozvo. Zvinopisa mazuva akawanda panyika nokuda kwokuti unenge uchigamuchira vanhu sokuuya kwa pane munguva tinobvunzwa haunete here nokumhoreswa nokutorwa mapicture murodhi zvakadii zvikadii haunete here nazvo. Ndikati kwete handinete nazvo nokuti vana vamwari ava vanenge vaita mufaro vakasangana neni nokuti ndinogamuchira vanhu sokuuya kwavanenge vaita kwandiri. Saka ndinongofanira kuramba ndakadaro kusvika Jesu andidzokera.
Mungotitsanhurirawo rimwe redzimba tinonzwa kune avo vangada kunzwa kuti vachiri kugona here baba Manyeruka.
Ya chokwadi ndichiri kugona.
Invites
nakukurudzirai chipo chinoti anosimudza marombe kubva muguruvhi. Anosimudza marombe kubva muguruvhi pari wacho anondishamisa.
Hei aiwa akatamutsa kunanzva aka. Ko pane rumwe rwiyo rwiyo runoimbwa pamichato kana panenge paitika zvinofadza tingoti tsenzira iroro dzidzi.
Uyo anga ari muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikuru muzvikoro. MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende. Varayiridzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voenews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.